ukuthi nithawani yavayaka no-9 akubabondelana bakwakasimahili inenge ichupa kubhindura ichienda kubhindura pakafaa no-9 akaitawani yatikuongorora zvafamba sei mashoko akazara tichakamburisa nekufamba kwenguva
tikunzwa kuti pane moto wadzira ipapo zvafamba sei sekunzwa kwamuri kuitawo
pane motikari yabatira moto parovirana motikari mbiri saka mashoko akazara tichakamaburisa mangwana asi pane mitundu miviri mitatu yatsva
saka veukama havasati vaziviswa nezvetsaonai
chaukudha yemangwana kuti zvinenge zvakamira sei
ko ndeipo kurudziro iri kupuhwa nemapurisa panguva ino yezororo takatarisa nyaya dzetsaona mumugwagwa wo
vanhu ngavarege kufamba usiku vanhu ngavarege kurara dzatoona kuti pane imwe motikari yacho inonzi vanhu vangu vachibva kumafaro uyezve vanhu ngavafambe mumugwagwa varege kumhanya